Munyori anoona nezvemagariro evanhu mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, muzvare Maureen Kadema-Wonga, vanoti munyika maberekera ingwe zvichitevera kusungwa kwenhengo dzebato ravo dzakawanda kunyatsime kuchitungwiza, dzinosanganisira vamiriri vedare reparamende vaJob Sikala navaGodfrey Stole. Muzvare Kadema-Wonga vanotaura nezvekusungwa kwenhengo dzebato ravo idzi.
Ndakasvika ndakavaona chokwadi variko ikoko, sekutaura kwamaita kuna vasikala, kuna Honorable Stole, kune zvakare vajeche pamwe chete nevamwe vaviri, vamwe vacho vari kuHarare Central, kuri vati nhambe yave inonoita 9 zani, vese vakasungwa vachimbunikidzwa kuti vasataure kana kusapota family yamo Blessing Ali. Ndakavawana vari zvavo matingati mumahigh spirits, vanhu vari kushishikana nekumbunyikidzwa kwavari kuita, asi vane tarisiro yekuti kana vanhu vakaramba vachimira navo, vanhu vakataura nekuburisa chokwadi chiri pachena chekuti kusungwa kwavari kuitwa kumbunyikidzwa nehurumende, pamwe chete nekuti magwetsa avo akaramba akamira achiraikidza kushandiswa kuriitwa matare edzimhosva, kushandiswa kuriitwa mapurisa kudzvinyirira zvizarwa zvezimbabwe kuti zvisataure, ivo vane chokwadi chekuti vachabuda vogoenderera mberi nechimurenga chekuti tive neshanduko munyika yezimbabwe.
Mumwewo akasungwa akaendeswa kuchikurubhi mutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure, avo vari kupomerwa mhosva yekuponda yakamboraswa nedare muna 2016. Izvi zvinotevera kufa kwenhengo yeATUZ vaRoy Issa, vanonzi vakadonha mukamuri yechinomwe paJamerson Hotel muHarare. Sangano guru revashandi muAmerica reAmerican Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations ranyora tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa richiti vaMasaraure vanofanira kusunungurwa. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu ashora kusungwa kwakaitwa vaMasaraure anosanganisira Amnesty International neFrontline Defenders. Muzvare Christine Kayumba, vanova nhengo yeATUZ, vanoti vanotambira zviri kutaurwa nemasangano aya. Vatiwo vakaenda kunoona vaMasaraure kuchikurubhi vachiti
vaMasaraure zuva nezuva panowanika munhu anoenda kunovaona. Chinoshamisa vaMasaraure handizivi kuti ndingakwanisa kutsanangura kuti munhu akaita sei. Vanga vachitotumira kuti huyai nematerial, masyllabus nemabhuku ekuti ndikwanise kuenderera mberi nebasa ndichidzidzisa vamwe vari muchirongo. Ende vari kuti ngatipfuurirei mberi nekuti tiri kuda kuona maticha emuZimbabwe achirarama zvakanaka.
Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vati Zimbabwe inyika inotevedzera mutemo.
Public violence imhosva inosungisa. Andezi kana vaa kuti vemapato ewaya kana vakange vaita public violence tingovarega zvedu. Zvino isusu kuno kana munhu akanga aityora mutemo hatitarise uso hwake kuti ndiani.
Tabvunzawo vaZiyambi kuti sei nhengo dzebato reZANU-PF dziri kupomerwa mhosva yekuita mhirijonga kunyatsime dzisina kusungwa.
Muchirungu vanoti two wrongs does not make a right. Kana vanga vaona vane mavhidhiyo evanhu veZANU-PF vanga vachirova vanhu, vanoenda nemavhidhiyo kumapurisa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti nekuda kwesarudzo dza2023 nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanopikisa dzichatoenderera mberi.